Panya yevoters roll, bumbiro remtemo kana kuti constitution inotaura kuti bato roga roga rinofanira kupiwa voters roll. Isusu tirikuona kuti voters roll hatisati tapiwa isusu seCCC. Zveke yakawedzera mapolling station uye vakachinja zvinhu zvakawanda pavoters roll zvichireva kuti mavoters roll akapiwa kune CCC mavhiki akapera aya rakasiyana nevoters roll riri kuzoshandiswa musi weelection.
Ko sei bato reZANU-PF siri kuchema-chema nenyaya yegwaro revavhoti kana kuti voters roll iri semaonerenyu?
Tikuona kuti ZANU-PF haisi kuchema nyaya yevoters roll. Zvinoreva izvo kuti ivo vanaro asi isusu hatina. Naizvozvo takaendesa nyaya yacho kumatare kuhigh court. Tikati aiwa voters roll unofanira kubuda paine nguva ezvinezvi tasarwa nemazuva 9 kuti election iitwe. Zvichireva kuti nyaya yacho inofanira kunzwikwa nekukurumidza.
Ko iwo matare ari kuti kudii panyaya iyi?
Tanzwa nhasi kunzi matare kuhigh court ikoko mutongi ataura kuti nyaya yacho haifanirwi kunzwikwa nekukurumidza. Isu seCCC tinoona kuti zvinhu zvakadai so zvinokanganisa free, fair, credible election.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti voters roll ndo syllabus, ndo rinotiratidza kuti mavhota mangani ari kuvhotera kupi, mapolling station acho ari kupi, vanhu vakaiswa papolling station yega yega zviri kuenda vanhere nezvinotaurwa pamutemo. Saka isu tinokurudzira veZEC kuti tapota mutemo ngautedzerwe. Tinoudza zvakare maobserver kana kuti vari kutarira maelection kuti ndizvo here zvinotaurwa nemaguidelines eSADC emaelection. Handizvo, saka ngazvigadziriswe pachine nenguva.